This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, chikunguru 14, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rinokundikana kumisa hurumende mumatare kukwidza mari dzinobhadharwa nevatyairi kana kuti toll gate fees.
Nengo gumi neshanu dzetransform Zimbabwe dzinosungwa mugweru mushure mekuratidzira.
Vashandi vekanzuro yechitungwiza vanodzokera pabasa kunyange hazvo tsamba inonzi yakanga yanyorwa nehurumende yekuti vadzokere pamabasa iri kunzi haisi yechokwadi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro nhasi rarasa chikumbiro chemagweta anorwira kodzero dzevanhu chekuti hurumende isabvumidzwe kukwidza mari inobhadhariswa vatyairi vedzimotokari mumigwagwa pamatoll gates. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire nhasi varasa chikumbiro chakasvitswa kudare nemagweta anorwira kodzero dzevanhu esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHRA chekuti hurumende isabvumidzwa kukwidzwa mari dzematoll gates nezvikamuzana kubva muzana. VaMafusire vati zvinenge zvataurwa nevakuru muhurumende hazvipikiswe sezvo vari ivo vari kuziva mamiriro akaita zvinhu munyika. Mutongo wavaMafusire uyo waverengwa navaFrancis Bere unoti havaone chakakanganiswa negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaObert Mpofu pavakaziviswa kukwidzwa kwemari dzematoll gates vachiti ibasa ravo kuona kuti migwagwa yagadzirwa. Zvisinei, mutongo uyu unotiwo nyaya yematoll gates iyi inyaya inobata veruzhinji vanobhadhara mitero iyi. Gweta reZimbabwe National Road Administration kana kuti Zinara vafarai mutamangira vati vafara nemutongo waturwa nedare.
Dare ranga richitonga nyaya yekubhadharwa kwe mari dzematoll gates raona zvakakodzera kuti mari dzakatemerwa naminista wetransport kuti dzigobhadharwa dzinova dzekumota diki $2 dzinge dziri idzo dzinobhadharwa.
Gweta rezetelechara vaJoshua Shekede vati havana kufara nemutongo waturwa nedare vachiti upenyu huchaomera vanhu vanofamba nedzimotokari.
Tinangotoendese mutyairi uye neorganization yatinomirira. Hatinairi kunyanyofara nemaguru aitwa nyaya asi tinozvitambira nekuti ndiyo ruling yacho iri.
Kunyange hazvo ZLHRA yakanga yakwidza nyaya iyi kumatare, hurumende yakatanga kubhadharisa vedzimotokari mutengo mutsva wematoll gates musi wechishanu svondo rapera. Mumwe mutyairi wemotokari vamufudzisa kupwanya vanoti kukwidzwa kwakaitwa mari dzematoll gates nehurumende kunoratidza kuti hurumende haina hanya neveruzhinji avo vari kunhonga svosve nemuromo nepamusana pekuminama kwaita upfumi hwenyika.
Zvinotaridza kusava nehanya kwehurumende nevanhu vayo because matoll gates kana kushandiswa kwenzira dzemuno nzira mugwagwa ikodzero yemunhu wese enda ndioni chikonzero chekuti vanhu vangadzibhadharai kushandisa nzira.
Zvichitevera kukwidzwa kwakaitwa mari idzi nehurumende, motokari diki dzava kusungirwa kubhadhara madhora maviri kubva padhora rimwe chete uye mabhazi ave kusungirwa kubhadhara madhora 10 kubva pamadhora mashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nengo dzebato rinopikisa retransform Zimbabwe dzinosvika 15 dzachengetedzwa nemapurisa nhasi dzichipomerwa mhosva yekuratidzira dzisina mvumo. Nengo idzi dzange dzaenda kudare Mugweru kunoona mutungamiri webato iri vaJacob Ngarivhume avo vakasungwa nemugovera asi vakazomiswa pamberi pedare nhasi. VaNgarivhume vakasungwa vachinzi vainge vaita musangano vasina mvumo yemapurisa. Vachuchisi veMugweru vange vati vaburitswe musungwa asi mapurisa achizokwanisa kuvadana nemasamanisi. Izvi asi vanonziwo varamba vari musungwa sezvo zvanzi mapurisa emuHarare ati anoda kuvabvunzurudza zvakare nezvemumwe musangano wavanonzi vakaita muHarare vasina mvumo yemapurisa zvakare. Izvi ndizvo zvazopa kuti nengo dzebato iri dzitange kuratidzira. Tabata sachigaro weTransform Zimbabwe mudunhu reMidlands vaRabson Chirichena avo vari kushora mapurisa nekuramba vachishandisa mitemo yakaita seposa yavanoti inodzvinyirira vanhu.
Nasi uno vanhu vanga vaenda kuti vanoona mutungamiri wavo paanga achinzi achapinda mudare. Saka pazonziko dare racho ranga ririko richifanira kuitwa nahalf ten. Vanhu pavazama kufamba nemutungamiri wavo vachingoratidza kuti vari pamwe chete naye, mapurisa ari kupomera vamwe vedu mhosva yekuti vaita an unlawful demonstration.
Vachengetedza vanhu vangani mapurisa?
Vatorwa vanosvika vanhu 15.
Munoti kudii nekusungwa kuri kuitwa nhengo dzebato renyuku?
Inongovawo tsaira yegovernment iri kutonga yekudzvanyirira amwe mapati aripo. Zvisa kuti constitution inotitendera kuti tinge tichisangana patinenge tichida vanhu paine freedom of association, pane freedom of expression. Asi dambudziko ratinaro nderekuti pari kungoshandiswa mutemo wakare wakanga uripo wanaposa uyauya wekuti udzvanyirire vanhu vanenge vachida kuita zvekunza demokrasi mukati menyika yedu.
Saka poitwa sei nemitemo yakaita saanaposa yamuri kuti iri kuramba ichishandiswa?
Changa chivana kuitika ndechekuti sezvo bumbiro idzva remutemo riripo, pana ma-ex anonzi haana kualaina to the new constitution. Saka changa chidikanwa ndechekuti iyawo ma-ex ngaakurumidze kuita align to the new constitution.
Sachigaro wesangano retransform Zimbabwe kuMidlands vaRabson Chirichena vari parunare Mugweru. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Pane mudzimai anonzi azvikanda kubva mu13th floor paTrafalgar Court muHarare akanowira pasi ndokubva afirapo. Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati mapurisa achiri kuferefeta nezvenyaya iyi. Asi vavakidzani vemudzimai uyu vanoti pane kunetsana kwaitika pakati pake nemurume wake. Zita remudzimai uyu harisati raziviswa. Asi nepfenyuro yeZBC inoti murume anoti akarambana nemudzimai uyu uye abvuma kuti panga paine kusawirirana pakati pavo, izvo zvazopa kuti mudzimai uyu atore upenyu hwake.
Vashandi vekanzuro yechitungwiza vadzokera kumabasa vose nhasi zvichitevera tsamba inonzi yakanyorwa negurukota rezvevashandi vaNicholas Goche nechina chapfuura ichivakurudzira kuti vadzokere kubasa mukati memaawa 24. Asi mutauriri wevashandi vechitungwiza vaReverend Ephraim Katsina vanoti zvichitevera tsvagurudzo yaitwa nemagweta avo zvaonekwa kuti tsamba iyi haisi yechokwadi sezvo isina kusainwa navaGoche sezvinodiwa nemutemo. Vanotiwo tsamba iyi haina zvakare chidhindo kanawo zuva rekuti yakanyorwa riini uye yakaita zvekutumirwa neposvo kwete kuendeswa kumahofisi evashandi sezvinodiwa nemutemo wezvevashandi.
Reverend Katsina vanoti kunyange hazvo vaona kuti tsamba iyi haisi yechokwadi, vachakurudzira kuti vashandi varambe vari pamabasa vachitsvaga dzimwe nzira dzekutevera kuti vapiwe mari dzavo. Meya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vatenda kuStudio 7 kuti vashandi vose vadzokera kumabasa uye vari kushanda semazuva ose. Vatiwo kanzuru iri kuedza napose painogona napo kuti ibhadhare vashandi vayo mari dzavo pasina kuramwa mabasa. Vashandi vechitungwiza vakaramwa mabasa kwemazuva mashanu kusvika chishanu chapfuura vachida kuti vapiwe mari dzavo dzemihoro nekubatsirika dzinodarika madhora mamiriyoni 11. Mari idzi dzave nemwedzi inodarika 13 vasati vadzipiwa. atina kukwanisa kubata vagoche kuti tinzwe divi ravo pamusoro petsamba iye. Ngatinzwe hurukuro yataita na Reverend Katsina pamusoro penyaya iye.
Takati vashandi vadzokere kumabasa nemhaka yekuti takanga tichikira kuti zvanga zvava political uye zvakanga zvane kutyisidzirwa kune simba kwazvo zvichibva kuna employer. Ndipo patakaona kuti zvizvo ashanya somera zvakanaka nokuda kwekuti shoko zvoda iri kunze yavapo uye zvipane kutyisidzirwa kuripo. Vashandi ngavambodzokera kumabasa avo timboona kuti zvakamira sei. Asi nhasi ndobva tazoona kuti tsamba iyi haina kusainwa na Minister of Labour. Shoko's order inofanira kusainwa na Minister of Labour chete ndo zvinoreva Labour Act 2801. Saka nhasi zvazobuda pachena kuti Shoko's order iyi ichokwadi kuti yakatonyorwa zvisingazikanwi. Hatiziva kuti zvakaitika iko kumahofisi. It's a nullity nekuti haina kubva paruoko rwa Minister of Labour.
Saka izvi zvinorevei kuvashandi vodzokera pakurangwa mabasa here?
Kungadai tati vashandi ngavadzokere zvakare pakurangwa mabasa. Asi nechikonzo ndinamboreva tiya kuti pane kutyisidzirwa kuripo uye pane kupinzwa kwezvematongerwo enyika panyaya yacho. Isu tichitaura kuti isusu hatiita zvematongerwo enyika bodo, tiri kuita zvematongerwo edumbu kuti vashandi vaone zvavangadya. Asi isusu takira rimwe danho riri pamusorosoro rekuti lawyer redu taripa instruction yekuti inyorere employer kuti now that zvataona isu kuti Shoko's order yenyu inality ina kusangwa na minisa uye zvave official kuti haizi pamutemo nokupaiwo mahours akati ndokunga tsamba iyo tichaiona mangwana mutaure kuti muchabhadhara sei vashandi vechinza spalit iyo zvichataura bedzi kuti muchabhadhara sei uwo mwedzi uno nekuti vakanga vati vanobhadhara musi wa25 zvisiri kuti vangazvitaura nyaya yekuti takadistebheka nekuti vashandi vakanga vatidaide kubasa pa4 days tichawedzera pabva pa25 kuenda pa29 toona kuti this month vari kubhadhara here. That commitment vanofanira kuita chete ichibva yagadziriswa kumalawyers edu yogara uri mutemo ndatikupa kuti musi wa29 wasvika pasina chabhadharwa panenge pakuzwa maallegation.
Vanga vari mutauriro wevashandi vekanzuro yeChitungwiza, Reverend Ephraim Katsina, vari parunare kuChitungwiza neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Musa kanganwe kuti munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mauto emuIsrael anoti adonedza ndege yekusora isina mutyairi kana kuti drone iyo yapinda muIsrael ichibva kuGaza. Mutauriri wemauto emuIsrael anoti drone iyi yanga iri muchadenga munzvimbo yeAshdod iyo iri pakati nepakati peGaza Strip neTel Aviv. Apo mauto emuIsrael ashandisa chombo chePatriot missile kuidonedza. Mauto aya anotiwo chikwata cheHamas chakanda zvombo muIsrael zvichibva muGaza, ukuwo ndege dzehondo dzemuIsrael dzinonzi dzakarwisa nzvimbo dzakati wandei maniro apfuura. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vari kuratidza kukatyamadzwa nekushushikana nemhirizhonga iri kuitika iyi uye vari kukomekedza mativi ose kuti amise kurwisana uku.
Mukuru wechikwata chiri kurwisa muNigeria cheBoko Haram anoti chikwata chake ndicho chakabomba muLagos munguva pfupi yapfuura. Izvi kana zviri zvechokwadi, aka ndiko kekutanga chikwata ichi chichirwisa muguta iri. Mivhidhiyo yakaburitswa neZuro Abubakar Shekau anozvitunidza achiti ndiye akatuma mubhombi uyo akaputisa mabhambu panzvimbo yemafuta muLagos musi wa25/10 vanhu vaviri vakafa. Asi hurumende inoti kuputika uku kwakakonzerwa negas.
Dare repamusoro soro mu India rambo misa kutongera rufu vamwe varume vaviri vakabata chibaro pamwe nekuuraya mudzimai wechidiki muna zvita 2012 muguta guru reNew Delhi. Chiitiko ichi chakakonzera kuratidzira kwakanyanya munyika yose. Gweta revarume ava vaAP Singh vaudza vatori venhau nhasi kuti dare rambo misa mutongo werufu uyu sezvo varume vaviri ava vari kupikisa mutongo uyu mudare repamusoro soro.
Ino Studio 7 munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutibata pa channel Z muchishandisa decoder reWiztek kubva na 9 PM kusvika na 11 PM kana muri pa WiztEk tsvagai channel yakanzi CHZIM.
Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, smartphone nepa internet inoti www.channelzim.net.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti hurumende inofanira kubvisa mutongo werufu. Izvi zvakakurudzirwawo kumusangano wakaitwa kuCotonou kuBenin kuti muAfrica mose musave nemitongo yerufu. Ino nyaya inotevera. Nyaya iyi yave kutsviriridza zvekare munyika nenyaya mbiri dzanga dziri kumatare muZimbabwe. Yekutanga ndeye mapurisa matatu akatongerwa rufu nedare repamusoro, uye yepiri ndeye mumwe anoshanda neNational Parks akachenurwa nedare repamusoro soro mushure mekunge atongerwa rufu nedare repamusoro. Dare repamusoro soro rakati dare repasi rainge risina kunyatsobata nyaya iyi zvakanaka. Apo nyaya idzi dzainge dziri kumatare, hurumende nemasangano akazvimirira oga ainge achisangana kuBenin vachizeya nyaya yemutongo werufu. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti anoda kuti panoitwa musangano weUnited Nations General Assembly nyika dzemuAfrica dzibude nechisungo chimwe chete chekuti vanhu vakatongerwa rufu vambomira kuurayiwa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu variwo mumiriri wedare reparamende vaArnold Tsunga, avo vanga vari kuBenin vanoti African Union yave kuratidza kutora gwara rakajeka panyaya iyi.
Parizvino nyika 19 muAfrica dzakati hadzishaurai vanhu.
Vanotivo tsvakiridzo dziripo dzinoratidza kuti kutongera vanhu rufu hakuderedze humondi. Zimbabwe haisi panyika idzi asi yakapedzisira kuuraya vanhu muna 2004, vamwe vachiti zvaikonzerwa nemunhu anouraya vanhu vacho uyo ainge asingakwanise kuti anga achiwanikwa nehurumende panguva iyi. Asi gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa vanoti parizvino havasi kunyora matsamba yekuti vanhu vaurayiwe sezvo ivo pachavo vasingatenderane nechirango ichi. VaMnangagwa vakapona nepasaka reshumba munguva yeRhodesia mushure mekutongerwa rufu vakazoregererwa. Hurumende inoti pane vanhu makumi mapfumbamwe nevaviri vari kuchikurubhi vakatongerwa rufu. Pavanhu ava pane madzimai maviri. Chipangamazano musangano reAmnesty International vaSimeon Mawanza vanoti Zimbabwe ngaibvise mutongo werufu zvachose.
Isusu Amnesty International tinopikisana nemutemo wokutongera vanhu rufu nokuti mutongo watinoona unotyora kodzero dzevanhu kunyanya kodzero yeupenyu.
Chimwewo chipangamazano musangano reHuman Rights Watch vaDewa Mavinga vanotiwo nyika ine utongo wejekerere haitarisirwe kuva nemutongo werufu.
Nyaya yekutongera vanhu rufu inyaya isina nzvimbo mukati menyika yeutongi wejejetere, mukati menyika inoremekedza kodzero dzevanhu.
Vatsunga vanoti zvinonetsa kutsigira mutongo werufu nekuti dzimwe nguva vanhu vasina mhosva vanotongerwa rufu. Vanotiwo vatungamiri vezvematongerwo enyika vakaita savaRobert Mugabe, mushakabvu Nelson Mandela, vaJacob Zuma vekuSouth Africa nevamwe vakambosangana nemhosva dzaiita kuti vange vachitongerwa rufu nevanhu vaivadzvinyirira. MuZimbabwe, pabumbiro remutemo idzva, madzimai haatobvumidzwe kutongerwa rufu. Asi varume vari pakati pemakore makumi maviri nemakumi manomwe vanokwanisa kutongerwa rufu kana paonekwa kuti vanenge vaponda vanhu pasina kana umbowo wakati tsvikiti wekuti vainge vaponderei vanhu ava. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bamu vanoti kuita uku kubata varume nevakadzi pazvikero zvakasiyana zvisingatenderwe nemutemo.
Vave nemusiyano kuti vanhukadzi vave nemusiyano, vari kubatwa zvakasiyana nevarume kunyenge vapara mosha imwe chete.
Ko iwo varume vakanyora bumbiro remitemo vanoti kudii nemutauro wauya nenyaya yemutongo werufu. Vaivesa chigaro weMDCT muKopak vaDouglas Monzora vanoti vakaedza kuti mutemo uyu ubviswe asi kunetsana pakati pemapato kwakapa kuti vabude nezvavakabuda nazvo.
Pakunyora bumbiro pakaita makakatanwa ekuti kune vaiti vanoda death penalty kutongera vanhu rufu. Kune vamwe vaiti havadi death penalty. Kune vaiti vanoda death penalty vanga vakazangana zangana vasingatevedzeri kuti wepati yakati. Semuenzaniso kune kumwe kwavainzwa vanhu vachiti vanhu vanopandukira hurumende ngavatongerwe rufu. Kune vanhu vaidaro zvakare. Kune vaiti vanhu vakauraya vanhu muna 2008 nekugukura hunde ngavaurayiwewo.
Vaivesa chigaro wezanu PF muKopak vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti hapana munhu anganzi anotongerwa rufu kana mitemo isina kunyatsokwenenzverwa nedare reparamende.
Iko zvino pakutaura kwatiri kuita right now mutemo hausati wanyorwa unobvumira kuti makoti asendese vanhu rufu. Ende ndichitaura zvakare kuti nyaya yekuti titongerane rufu patsika dzedu dzechivanhu yakanga isipo varungu vasati vauya. Itsika yakatouyawo uri mutemo wavarungu wekuti nyitidzira isusu patakatava kuvarwisa tichida kutora nyika yedu zvekare. Vakatanga kuisa death penalty pana mbuya nehanda ndopakatanga kuimpoziwa death penalty muno muZimbabwe.
Asi muchuchisi mukuru wehurumende vaJohannes Tomana vanoti segweta guru rehurumende vanongotevedzera zviri pamutemo.
Basa rehofisi rangu rekutevedza mutemo zvakasimba ndoinonzi rule of law iyoyo.
Kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzichabudirira here kubvisa mutongo werufu mumabhuku emutemo? Aiwa, apa vanosoro jena ndopa vanoti zviuya zviri mberi.
Bato reMDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai rinoti riri kuyambira vachada kuzokwikwidza pazvigaro zvemubato pakongresi ichaitwa muna Gumiguru kuti hapana atave kubvumidzwa kutsvaga rutsigiro. Mutauriri weMDC Tiva Douglas Monzora vanoti vachiri kupinda mumatunhu vachidzidzisa vanhu nezvemitemo inofanirwa kutevererwa pasarudzo pashure pozoitwa kongresi diki dzematunhu vanhu vasati vave kutsvaga rutsigiro. Zvinonzi dzimwe nhengo dzebato iri dzanga dzotanga kutsvaga rutsigiro iro bato risati ravhura magoni. VaMonzora vanoti vari kutarisira kuita musangano wekongresi muHarare apo panonzi vose vachada kupinda muzvinzvimbo zvekutungamira bato iri vane mukana wekukwikwidza.
Tiri kuita kongresi yedu muna Oktobha. Kongresi yedu iyi takaita the template kana kuti gwaro richasenzeswa pakukambena kana kuti pakukumbira zvigaro kubva kune vanhu. Gwaro iroro tiri kutenderera naro mumaprovinces tichitsanangurira anonzi maprovincial assemblies anenge akasanganisira vanhu vekumaprovincial executives, madistrict executive edu pamwe chete neutungamiri hwedu hwekumawani kuti vanzwisise kuti chirongwa checongress chichafamba sei. Kana vanzwisisa gwaro rakagadzirwa iroro vane zvavanotaurawo zvavanoda pagwaro iroro kuti zvigadziriswe zvogadziriswa izvozvo. Kana zvazopera zvekutsanangurira maprovincial assemblies ndopatichavhura mukana wokuti ari kuda kuvhoterwa ngaachifamba zvake achikambena. Pari zvino hatisati takukambenaba tiri kungotiwo kana paine ari kuda chinzvimbo unongoitawo zvakangonakawo uchiitira musangano wako kwete kufamba uchiti ndivhotere chakati nokuti manominations hatisati tavhura. Maprovincial assembly achazogara oita manominations kubva kuna president kusvika kunhengo yekupedzisira yestanding committee zvichanominatwa nemaprovinces kwete kuti munhu anofamba iye achiti ndipei chakati.
Kune nhengo dzinenge dzaita saizvozvo zvamuri kuramba izvi matanho apa dzinotorerwa.
Zvatiri kungokurudzira ndezvekuti tinoda kuti tisvike kucongress tese takakwana. Parege kuita anonyunyuta kuti ndadisqualifyiwa ndarambidzwa kukwikwidza. Saka tiri kuramba tichitsanangurirana nevatungamiri vanenge vakadaro.
Vanga vari mutauriri weMDC Tiva Douglas Monzora vari parunhare muHarare neStudio 7.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext messages.
Nhasi tine vateereri vakati wandei vatinyorera. Yekutanga yabva kuna Layard Marara uyo anoti makadiiko. Ndinofara nekupakura kwamuri kuita chirongwa cheStudio 7. Murambe makadaro Jonga naBlessing Musaneta. Aiwa tinotenda mukoma Layard.
Robson anotiwo, thanks guys for the news. I love the way Sandy reads the news. Mwanano werenga zvakatsetseka ake iyeye. Please pass my compliments to her.
Rufaro kwa muri hama, ndinotenda nebasa renyu, akukomborerei musiki. Andina akawanda, ndiri muteereri kudzoaresekwa, muteereri ana kuda kuburitswa zita rake.
Patson Hlabangana kugokwe, semchembo anotiwo, basa ramunoita rinodadisa kwazvo, rambai makadaro muchitudza nhau dzemanduro kwati.
Fireman takaendesa anotiwo, tinoda kuti mupote muchidedza vatungamiri vemapato votaura pamhepo vachitudza zvavanofunga maererano nenyika ino nekumbotibatirawo vamugabe vambouya pamhepo vachimbotiudza kuti vachine urongwawo here maererano nekuri kuenda nyika ino.
Benford Ncube wekugweru anotiwo, tinotenda nebasa renyu ramuri kutiitira. Tiri kuudzwa zviri kuitika munyika nemi, murambe makadaro.
Jonga Blessing Marvelous Sandy Murisei Boramberi, chirongwa chenyu chinondifadza, chinotipa mashoko zuva nezuva, rambai makadaro. Kopeshenzi Rusere arikupi, ndini Nellyville pa ndiripabocha pamarange Majecha Village Murwizi Makumuni.
Crispin Dube Ward 15 Urungwe West anotiwo, ndinofara zvikuru nezvamuri kuita kunyanya chirongwa chenyu chekukurukura nemakuru vakuru vemapato ari munyika. Zvinotipa mukana wekunzwa pfungwa dzavo, saka musadzokere shure kuitira kuti tizive urongwa hwavo.
Mumwe munyori ari kwamurehwa kwadarangwa anoti, wakadiha kojonga. Ndinofara kwazvo nekuti zivisa zviri kuitika munyika, asi muZimbabwe vanhu vanoti hatidi huori ndo vacho vanohuita. MuZimbabwe tiri kunonga svosve nemuromo.
Wekupedzisira ndiWinston uyo anoti, ndinotenda rambai muchitipa nhau, ini ndinogara kuminda mirefu kumacheke.
Tinotenda kwamuri mose netsamba dzamanyora, tinoti rambai muchitutumira tsamba mbozha dzenyu kustudio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 1-202-465-0318.
Tinodzokorora zvakare namba idzi 1-202-465-0318. Tinotiwo kwamuri imi vateereri vari kunzwa chirongwa chino, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana matext messages muchitudza zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive. Chirongwa ichi ndechenyu imi vateereri. Vanhu vakawanda vanoti vari kufara nemafambiro akaita mitambo yemafinals eFIFA World Cup yakapera muBrazil nezuro. Kuti tinzwe nezvinofungwawo nevamwe, Marvelous Mhlanganya uye abata vaFabian Mahembe vanova mutsigiri wenhabvu.
Veruzhinji vari kugutikana nekutamba kwakaita chikwata cheGermany kuti chisimudze mukombe uyu. Nyange zvazvo icho chikwata cheArgentina chakatamba chaizvo, asi vanhu vazvitambira vachicherekedza kurakasha kwachaa chamboita chikwata cheBrazil chaive icho chaichihosta makwikwi aya.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zvamakaona pamakwikwi waya eWorld Cup kuitira kuti mutambo iwoyo wenhabvu ukurudzirwe munyika?
Zvingadzidzwe pamakwikwi aya ndezvekuti tinoda kurongeka tichibvira kuvatungamiri vedu vana Cadzen Dube. Tinobvunza kuti sezvo vakanga variko kuBrazil ndo vachiona mutambo uyu, vachiona kusunganidza kwavanoita marudzi akasiyana-siyana, ngavachive vanhu vakarongeka vanoita kuti vasangotambira zvinenge zvichitaunya sekutsarukana. Ngatichifundai kubva kwazviri, tiwane chidzidzo chekuti tinofanirwa kuchitanga kugadzirira zvakakwana, tisawaneke tichitaridzana tichinongedzerana kuti zvafira pakati nepakati.
Mutsigiri wenhabvu dzemitambo vaFabian Mahembe vachitaura naMarvelous Mhlanganya uyo Studio 7 varori nare muHarare.
Musakangana kuteerera chirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. apo tiri kutarisa nyaya dzemutongo werufu.
Titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rinokundikana kumisa hurumende mumatare kukwidza mari dzinobhadharwa nevatyairi kana kuti toll gate fees.
Nhengo 15 dzetransform Zimbabwe dzinosungwa mugwero mushure mekuratidzira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naChris Kandemiri.